tine urombo zvikuru nekurasikirwa naLucia Sini uyo wandakatanga kuziva paakauya kuZBC achipinda ari kuRadio 4 yakunzi National FM tikashanda tese kubva paidzidzira zvokushamarara achisimukira achiita maprogiramu akanaka kwazvo mundimi dzechichewa ndevele pamwe nechishona Lucy aifarira kuita zvese zvaanenge atumwa asingati iye aiwa izvi zvinoitwa nanangana kana kuti anangana saka izvozvo zvakaita kuti afarirwe nevamwe vake vaishanda navo uyezve nevateereri vaimuteerera mundimi idzodzi saka kumhuri yekwayasini tinoti tine urombo uyezve kuvateereri vese vestudio 7 pamwe nekwese kwaaishamarara tinoti tine urombo zvikuru nekurasikirwa nemumwe wedu Lucia Sini
tichiona kuti muchakabvu Lucia Sini anga ari mushamarari uyezve mutori wenhau wechidzimai munoona kunge acharangarirwa sei
Lucy acharangarirwa semushamarari akangozvipira kubva paakatanga kushamarara kuti ashamarare nenzira yepamusoro mundimi dzese dzaaishamarara nadzo dzechewa ndevele neshona akatsetseka mukushamarara kwake uyezve akanga ari munhu asingatye kuti iri basa nderevanhurume kana kuti nderevanhukadzi aikwanisa kutumika kwese kwamune mamutuma kuti enda unotapa nhau kana kuti enda unoita maprogiramu uyezve semunhu anga ane nguva yakareba achishanda munhu aishanda nesimba achishandira mhuri yake zvairakidzika kuti munhu achine shungu dzekushandira vana vake saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvatinomuyeuka nazvo semunhu aidzidzisa vana vake ari ega kuti ndavatumira kuChina, Cape Town nekupi nekupi saka zvinhu zvinoyemurika.